Mavela, ungatudza kuti misangano iri kufamba sei nhasiko?
Pari zvino ndiri kuno kuWorld Bank uyezve neIMF, uko kune misangano yanga iri kupindwa nemamembers emasangano maviri iwaya anosvika 2800 delegates anobva pasi rose, uyezve Zimbabwe yanga yakamirirwa pamisangano iyi nedelegation yanga iri kutungamirirwa navantuli Nqube. Inenge iri kufamba zvayo zvakanaka, asi hatisati tanyatsonzwa kuti chii chabuda maringe nezviri kutaurawo Zimbabwe pari zvino.
Takanzwawo kuti ivo vamuturi Nqube vari kutaura nenyaya yekuti vachazivisa vamwe kumusangano iwoyu kuti Zimbabwe mukati megore inenge ine urongwa hwekuti inge ichiunza mari itsva, kana kuti yatingati zim dollar chaiyo, uye vachitaurawo nenyaya yecyclone Idai kuti Zimbabwe iwane rubatsiro. Pane chimuko here panyaya idzodzi sezvauri kunzwawo zviri kutaurwawo nevamwe kumucheto wemusangano?
Ndo zvatiri kunzwa kuti vanga vari kutaura vari mumanyepfenyu rakasiyana siyana. Ipo kuno kuAmerica vakataura neBloomberg TV vachitaura izvozvo kuti vari kutarisira kuti Zimbabwe inge ichiparura mari yayo mugore rinotevera. Vakataura zvakare kuti vachange vari kuedza kupema kuti vawane rubatsiro remari iyo yecyclone Idai. Taona zvakare vachiisa mufananidzo paTwitter nhasi vachitaura ivo kuti vanga vari kutaura nevamwe vari kuda kudyara mari dzavo muZimbabwe. Semaonero atiri kuita, ndofunga ndo vamwe vavachange vari kukumbira ivava rubatsiro rwe kuti vabatsirwe padambudziko redutu mupengo rakawanikwa richiwira nyika recyclone Idai. Asi kuti pane zvichabuda here, aiwa, tochimirira kuchizoona.
Saka ndeapi mamwe makurukota anga ari kumusangano wavanzwawo?
Pari zvino tiri kunzwa kuti vaziyambi ziyambi vanga vari kuno, ndatobva kutaura navo paWhatsApp apo vachitaura kuti ivo vachange vari kusimuka vari kudzokera kuZimbabwe nhasi. Asi vantuli Nqube vari muno muWashington kusvika nemuvhuro, saka ndiro pataizwa kuti tivabati tinzwe kuti urongwa nehwaro hwavanawo, uyezve kuti iyo misangano iyi pane zvayabura here.
Ko kune zvimwewo here zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupindawo mune imwe misangano?
Hongu, kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuno. Taona chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chiri pamusangano wechidiki wavari kuedza ivo kuti varambe vachikurudzira vana kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizvarwa zveAfrica zvechidiki kuti zviwanikwe izvo zvichikoshesa kushandisa dandemutande, nekuti vari kutoti thimu yavo pano ndeyekuti hashtag Africa First. Vari kuedza zvakare kuti vawanikwe ivo vachikurudzira kuti zvizvarwa zvemuAfrica zvikoshese nyika dzavo, uyezve vawanikwe vachibura kana kuti vachitsvaga njira dzekuona kuti vangarandidze sei upfumi hwavo muAfrica vachinge vadzokera kunyika dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Aiwa, tinotenda. Tokuonai muchikamu chinotevera.